Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu ndira 13/2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano reHuman Rights Watch rinoburitsa gwaro rinoti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa nemapazi ehurumende.
Sangano revarairidzi vekumaruva rokurudzira nhengo dzaro kushanda zvishoma senzira yekunyunyuta nekusabhadharwa kwenhengo dzaro mabonus egore rapera.
Vanoshandisa nharembozha votambira nemufaro kumiswa kwehurongwa hwekuwedzerwa kwemari dzinobhadharwa kana kuti data.
Vanotengesa mumigwagwa voramba kutambira kurudziro yekanzuro yeHarare yekuti vasatengesera mumigwagwa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vatengesi vomimigwagwa vari kushoropodza zvikuru kanzuro yeHarare iyo vanoti yakavaudza kuti ichashandisa mapurisa eZimbabwe Republic Police kuvadzinga mumigwagwa mavanotengesera. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chetyphoid, kanzuro yeHarare nechipiri yakapa vanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa mazuva maviri kuti vamire kuita izvi. Kunyange hazvo mazuva yapfuura, vatengesa ava vasati vabuda mumigwagwa uye vanoti havasi kuzobuda. Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, iro rinomirira vanobata mabasa emaoko, amai Olivia Songere, vashora zvikuru kanzuro nekuda kushandisa huturu pamusangano wavaita nevatori venhau.
Chekutanga tinonetseka nekuti iyo council pache zvayo inozoenda sei kumapurisa yeti inyaya yekanzuro zvinopindirana papi ipapo. Plus isusu takatogara tanyorera tsamba kubvira kuna mayor kumacouncillors tikati uyai tigare pasi titaurirane nenyaya ishi tione kuti tobatsirana sei.
Mumwe mutengesi vaGivers Maririmba vashoropodza kanzuro yeHarare nekupomera vatengesi vemumigwagwa kuti ndivo vari kukonzeresa kuti utachiona hwetyphoid upararire. Vamaririmba vatiwo kutengesa mumigwagwa kuri kukonzerwa nekushayikwa kwemabasa.
Kutengesa kwatikuita is not a wish, hakusi kuda kwedu. Tikutengesa nekuti macompanies akavhara.
Vamaririmba vashorowo mitemo inoshandiswa nemakanzuru iyo yavati ndeyeudzvanyiriri yaishandiswa nehurumende yavachena.
Ende kwazvitarisa mitemo yada kushandisa mabylaws iyo, maoutdated bylaws akasiwa neSmith regime. Isisi nyika yedu yeZimbabwe yakasununguka 1980, ndizvo? Nyika yedu yasununguka 1980, it means zvinhu zvese zvakaiwa neSmith regime must be out of this country.
Mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanotiwo kupomerana mhosva hakusiko kunopedza dambudziko rezvirwere zvemudumbu. Vashumba vari kukurudzira kanzuru kuti iterese mitero vanotengesera mumigwagwa mari yainenge yawana yoshandiswa mukuchenesa nzvimbo dzinotengeserwa.
Zviri nyore ndezvekuti kanzuru iite zviri kufambirana nenguva yeikonomi yatiri. Kanzuru ngaisvike pakuti ikwanise kuti iko zvino ngaibhadharise mavendors kamari kadiki diki kana 50 cents zvayo kuti pauri ari kutengesera. Zvinoreva kuti pane vanhu vese vari mustreet vari kutambira kamari kari kuvabatsira sekanzuro. Izvi zvinoita kuti kanzuro iwane mari inogona kuti wagadzire mimwe misika inobatsira mavendors.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro ichazenge ichibatsirwa nemapurisa kubvisa nechisimba vatengesi vari kurambira mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Patricia Mudadigwa.
Vagari vemubhangeti nhasi varowa. Ndokutandanisa zvikonzi zvekanzuru izvo zvanga zvichida kutorera vagari midziyo yavo nemhosva yekukundikana kwavo kubhadhara mari dzemvura pamwe nekutakurwa kwemarara. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhasi paita bata murefu bata mupfupi apo vagari vemubhangeti vaita chirwirange chekutandanisa zvikonzi zvekanzuru izvo zvanga zvichifamba nemotokari mbiri vachitora midziyo yavagari vane zvikwereti zvekanzuru. Mumwe mugari wekubhangeti vakenya stembo vanoti vacharamba vachidzinga zvikonzi zvekanzuru nekuti kanzuru haina kutaura nevagari kuti ichatumira zvikonzi. Vatembo vanoti kanzuru inofanirwa kunzwa matambudziko ari kutadzisa vagari kubhadhara mari dzinodikanwa nekanzuru. Vatembo vanoti kanzuru iri kuda mari asi havasi kutakura marara uye mubhangeti munogara musina mvura nguva dzakawanda.
Iwo varoda kuti bhadhare but hakuna maservice avari kuita sei avari kuofa vanhu. Service delivery avasi very poor even if you check my roads edu. Vakaisa madhaka against state of gravel they are very mad maroads acho ari kudhibha.
Mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji wekuwadzana vaCharles Storm vanoti kanzuru yaifanirwa kunge yakaendesa vagari kumatare kwete kutumira zvikonzi.
Chokuya kuzobatira vanhu zvinhu vasina kunge vagara pasi nevanhu semazireda kanzuru haina simba rokubatira vanhu zvinhu.
Amai Banda vanotiwo kanzuru iri kuda kuti vabhadhare mari inoita madhora makumi mana nemadhora manomwe pamwedzi paimba yavakapiwa muna 1960. Amai Banda vanetsana nezvikonzi pavakumbira change pafiriji yavo yanga yoda kutorwa.
Tukazo collecta chi zvinhu zvinoenderana nemari yenyu. Ndakati aiwa akazo collecta uya mucollecta asinondipa change pachinhu changu chamunenge maita sei matora. Chikwere chechi chisingapere kubva 1960 dzimba idzi pakapinda baba vangu zvimajurahoro aisimba emabricks nanhasi chikwere chirudzii.
Amai Banda vanoti vana vavo vari kunyimwa mabasa nekanzuru iyo vanopomera kuti iri kutora vashandi vayo kwazvimba kumusha kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Vanhu vese kushanda muno muri kubva kwamurombedzi hamuna mwana ari kushanda muno.
Mumwe mugare wemubhangeti ati anonzi amai Christine vanoti vanofunga kuti kanzuru iri kuda kuvatorera dzimba dzavakasiyirwa nevarume vavo vakafa. Amai Christine vanoti nekuda kwemakore makumi matatu avagara vanofanirwa kupiwa dzimba nekanzuru. Zvikonzi pazvarohwa nekutandaniswa zvaenda kumapurisa emubhangeti avo vauya kuzochengetedza mukuru wekanzuru yebhangeti amai Josephine Chapukati. Studio 7 yatadza kutaura naamai Chapukati sezvo hofisi yavo yanga yakachengetedzwa nemapurisa. Kanzuru yebhangeti yakapa basa kukambani inotevera zvikwereti yeStar Security mushure mekunge yaona kuti vagari vakawanda vainge vasingabhadhare mari yemvura nekutakurwa kwemara. Vagari vemubhangeti vane zvikwereti zvinotangira pamadhora makumi maviri kusvika pazviuru zvishanu. Ndakamirira Studio 7 mubhangeti, ndini Arthur Chigoriwa.
Vanhu vakawanda vari kutambira nemufaro danho rakatorwa negurukota rezvehumizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira rekumisa kukwidzwa kwemitengo yekushandiswa kweintaneti panharembozha kwaive kwaitwa nemakambani enharembozha. Kukwidzwa kwemitengo uku kwaive kwaitika mushure medanho rakatorwa neboka repost and telecommunications regulatory authority kana kuti potras rekuti mitengo iyi ikwidzwe. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda avo vaive varatidza kusafara kwavo vachishandisa Facebook, Twitter neWhatsapp vadzokera zvekare paindaneti vachiratidza kufara kwavo nedanho ratorwa navamandi wanzira iri. Vamwe vataura neStudio 7 vatovo vari kufara vachiti izvo zvinoratidza kuti kana vanhu vakataura nezwi rimwe chete pane zvinhu zvinenge zvichivanetsa hurumende inogona kuvateerera. Mumwe mugari wemubulawayo muzvare Nozipo Moyo vanoti vari kufarawo nedanho rekumisa kukwidzwa kwemitengo yedhata asi vanoti mitengo iyi yanga isingafanirwe kuve yakakwidzwa kubvira pekutanga kuchitariswa kuti mitengo yeintaneti muZimbabwe yagara iri pamusoro.
Inini ndafa kufara kuti varivesa nyaya ya matarifs increase aya. Zvekutanga ma prices acho were not justified. Uchaona kuti ma prices acho, if you look at SADC, they were the highest. And this was truly kupusha internet for all because it's part of nyaya ICT. Saka tichaita saying ne ICT considering the curriculum ye education izvezvi varikuita e-learning. Saka it was very ridiculous, but tafara kuti vaona mistake yacho.
Vamando wanzira, vakazivisa nezvekumisa kukwidza mitengo yedata ukune zuro mushure mekunge veruzhinji varatidza kusafara kwavo. Mumashoko avo, vamando wanzira, avo vaive vambota vaikwanisa kupindira munyaya iyi sezvo vari pazororo, vakazivisa kuti mushure mekutaura nevakafana kubata chigaro chegurukota rezveumhizha hwekufambiswa kwemashoko, amai Priska Mpfumira pamwe nePotras vakaona zvakakodzera kuti kukwidzwa kwemitengo iyi kumbomiswa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna amai Mpfumira kana kubva kuPotras. Asi Potras yaburitsawo mashoko ekuti yamisa danho rekukwidza mitengo yeinternet. Vamwe vanhuwo vakawanda vange vachishora kambani yeEconet iyo inonzi ndiyo yaive yauya nezano rekukwidzwa kwemitengo uku uye inova iyo yaive yakwidza mitengo iyi zvakanyanyisa uye nechimbi chimbi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuEconet panyaya iyi, asi kambani iyi yazivisawo kuti yave kudzokera kumitengo yakare. Mumwe anotengesa airtime, uyo angoda kuzvidoma nezita rekuti Moyo, ati kukwidzwa kwemitengo kwaive kwaitwa uku kwange kwave kukanganisa basa rake nevamwewo vanotengesa airtime saiye. Mutungamiri wekufambiswa kwemabasa, musangano reAbameli Human Rights Lawyers Network, vati neimkwewa, vati danho ratorwa nehurumende, rinoratidza masimba evanhu kana vakataura nezwi rimwe chete.
Kufara kwedu kuri pakuti power yema citizens yaonekwa. Because my citizens, my social movements, varatidza kutsutsumwa.
Gore rakapera, Potras yakakonzera zvemutauro, apo yakatora danho rekuti makambani enhare mbozha asaite zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekuderedza mitengo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari vanga vachitungamira chikwata chiri kuenda kuGambia nhasi kunopa mutungamiri wenyika iyi vayaya Jammeh mukana weupoteri kana vaJammeh vakabvuma kusiya chigaro kuitira kubvumidza kutambidzanwa kwemasimba murunyararo mushure mesarudzo dzakaitwa mwedzi wapera.
Nasi mauto eSyria anoti Israel yakanda chombo kukamba yemauto eSyria iri pedyo neDamascus izvo zvakonzera kuputika kwakawanda. Mugwaro raburitswa mauto aya ari kupomera Israel mhosva yekutsigira zvikwata zvemagandanga muSyria nekubhomba kwayaita uku.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vaudza vanhu vaungana nhasi pachikoro chepamusoro-soro cheHo Chi Minh muVietnam kuti shanduko yehurumende muAmerica iri kuuya aikanganisa ukama hwenyika mbiri idzi.
Sangano rinoongorora nyaya dzekodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti muZimbabwe zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu zviri kuramba zvichienda kumawere. Izvi zvabuda mugwaro rakanzi World Report 2017. Human Rights Watch inotiwo hurumende yeZimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu zvikuru vanenge vachida kuratidzira pamusoro penyaya yezveupfumi uye zvematongerwo enyika.
Gwaro iri rinotiwo hurumende haisi kudzadzikisa zviga zvebumbiro remitemo ra2013. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashorwawo zvikuru vachinzi vanotuka pachena vatongi vematare vanenge vasingawirirane nepfungwa dzavo pachipiwa muenzaniso nyaya yekushora kwavo mutongi akati kuratidzira ikodzero yevanhu.
Hurumende inonziwo iri kumbunyikidza kodzero dzevatori venhau uye dzemwanasikana. Human Rights Watch yashora zvikuru SADC nekusadzora Zimbabwe painoti panochorwa kodzero dzevanhu zvikuru nemapurisa kana vanhu vachiratidzira. Muguzeya nyaya iyi tabata chipanga mazano cheHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga kuti tinzwe nezvigaro ravo.
Mugore ra2016 seHuman Rights Watch takaona kuti utungamiri hweZimbabwe hauna kutora matano ekuchengetedza kodzero dzevanhu. Zvakadaro tinotarisa kuti vanyori vemapepa nhau akasiyana siyana vazhinji kwazvo, vamwe vairohwa nemapurisa, vamwe vachisungwa zvisiri pamutemo, vachitorerwa zvavanoshandisa zvavo zvisiri pamutemo. Pasina zvekuzonzi mapurisa iwayo vasungwa kana kuti vamiswa mberi mumatare, ndoo kumwe kushorokodzwa kwatakaona ukuzve. Kepiri, pane vakawanda vanorwira kodzero dzevanhu mukati meZimbabwe vakashungurudzwa, vakarohwa, vamwe vakapambwa, vakarohwa zvekuitwa kafira mberi chaiko vakanomukira kuzvipatara. Asi zvakarewo hapana kuzonzi vanhu vaya vakazviita vasungwa vanenge vachingonzi havazivikanwe, ndodambudziko ratakaona muZimbabwe. Zvotizve tichibvumirana nemashoko akaturwa neZimbabwe Human Rights Commission kuti kupiwa kwevanhu chikafu, hurumende nevezanu PF vanotonga vaipindira mukupa vanhu chikafu vanhu vanotambura vari kushaya, vachitsvaka kuti uyu ndewe bato ripi, uyu ndewe bato ripi.
Iyo hurumende kazhinji inoti imi vemasangano akazvimirira oga munowanzoshandiswa nehurumende dzekunze uko kuti muzopuwa mari muchishora hurumende.
Kwete, iwayo mashoko asina maturo, nekuti munoona mukuba Blessing, ini ndiri mwana wevhu, mwana weZimbabwe. Ndinoshuvirawo kuti nyika yangu izadzise kodzero dzayakazvipira yega iyo mubumbiro rayo remitemo renyika.
Chipanga mazano cheHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo kuti tinzwe maonero avo nezvekushorwa kwemapurisa sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi tabata sachigaro weZANU PF kuBritain vaNick Mangwana, avo vati gwaro iri harina nematuro ose.
Kuvavhotora zvino musoro here? Vavachingorotomoka, vachingohumana, kana kuti kuti shume yacho ndeipi, vari kubva kupi vachienda kupi, haunga unoshayura pazvo. Kutoti ivo ndivanani kwevanhu ivava vasingazivi zvavari kutaura kudai? Zvavatori zvavanyora zvacho, kana ndimiwo. Ndokuti kudii ikoko? Kwaihe constitutional Zimbabwe yakati munhu afani kurohwa ne18 years, asina kusvika 18 years. Saka yakutonzi inyaya iyoyo kuti nekuti hurumende yadaro, vamunangagwa vataurawo kudaro, hapana chati chaitwa nezvazvo. Zviri kutogadziriswa ka? Ivo vakane chavo kungotarisa, vachingotsoropodza Zimbabwe government ikafema vona vanotsoropodza. Kana ikangotaura zvakati vanotsoropodza, hapana. Kana munhu akasungwa, nyaya iri kumatare vanotsoropodza.
Asika vaMangwana vari kutioka rimwe dambudziko nderekuti hurumende yeZimbabwe inenge nini. Zvimwe zvavari kutaura atingatika zvese zvakaipa, pane zvimwe zvinenge zvirudawo kugadziriswa.
Hapana chiri positive chavataura, munozviona. Hapana chino vanotaura, chinhu chese chenge chakanaka chiri kuitika vanochipinguridza chinhu ichocho chobva chaitwa chakaipa. Okuti vanhu vasungwa vakaenda kudare, kunyika isina vanhu vanosungwa vachienda vachinobuda madhindo kupi, vasingavakwitwe kupi kwacho? Every country yamunoenda kuna vanhu vanosungwa for this allegation or that, vanopomerwa izvo nezvozvo, vosungwa voenda kudare, nyaya inoraswa. Saka kana kuti iyo ivo hwina, kana kuti vopuwa mutongo wavo, Human Rights Abuse iyo.
Sachigaro weZANU PF kuBritain vaNick Mangwana vari parunare kuBritain kwakare.
Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira varayiridzi vose kuti vatange kutora matanho ekusashanda zvine simba senzira yekuratidza kunyunyuta kwavo nekunyarara kwehurumende pamusoro pemari dzavo dzemabhonasi egore rapera. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti sangano ravo rasvika padanho iri nekuona kuti hurumende iri kuramba ichivabata nekunze kweruoko, asi uku vakuru vehurumende vachidya vachipfachura. Asi sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende vose reApex Council, amai Cecilia Alexander, vanoti havatsigiri urongwa hwekuti vashandi vatange kurangwa mabasa sezvo nhaurirano nehurumende pamusoro penyaya iyi dzichiri kuenderera mberi. Amai Alexander vaudza Studio 7 parunare kuti vakapa hurumende kusvika kupera kwemwedzi uno kuti inge yavapa mazuva aichabhadhara vashandi vayo mabhonasi avo kana zvazokundikana vashandi vozotora matano. Asi vamasaraure vanoti seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe havanei nepfungwa yekumirira nhaurirano sezvo vachiziva kuti hapana chinobuda munhaurirano idzi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Danho iri taritora mushure mekunge hurumende yaramba yakanyarara panyaya yemabhonasi edu inove yatava takamirira kubva gore rapfuura. Saka tinoona kuti vanhu vasi kukoshesa kuti vange vachitipa mari yedu yatakashandira gore rese yatakatarisira. Saka zvosvika pakutora danho iri tichiona zvemanyanyiro avanoita kushandisa mari dzenyika vachienda kumahoridhe neine. Saka tiri mubishi rekukurudzira vanhu kuti vange vachinonoka kuenda kumabasa kana kusatoenda zvachose kana vachikwanisa. Ende tiri kufara tikurisponda kuri kuita vanhu kunyanya vari kushandira kumaruwa kunove ndo kune vanhu vatinoshanda navo vakawanda.
Tambo batawo veApex Council tichida kunzwawo kuti vanotsinhirana here nedanho ramuri kukurudzira iri. Vari kuti vatsigire danho renyu nekuti nhaurirano dzichiripo kusvika kupera kwemwedzi uno. Munoti
gungano reApex zvatinogara tichitaura igungano risisina mazino. Saka kutitsigira kana kusatitsigira kwavo hazvinei nekuti kutaurwa kwemabhonasi hakuna nhaurirano dzemabhonasi zvinoitwa iro gore racho rakapfuura. Nhaurirano dzaiitwa gore rakapfuura ezvinotingadai takatotiwa mari dzedu kare hakuchisina nharurano dzatava kutarisira takungotarisira mari yedu.
Ko vemamwe masangano evashandi vehurumende vari kutiwo padanho renyu irori?
Vatitaura navo vazhinji vamwe vari kumirira kuti kana tazodeedzera strike kuti hatichatoende kumabasa zvachose ndopavachazenge vachipindawo vasiri vadzidzisi. Vari kumirira kuti kana tazongoti tombomira kuenda kumabasa zvachose tozomira. Asi zvedambudziko guru zeraitika nderekuti pavamiriri vevashandi pane zvevazhinji vanenge vachienderwe seri vachinopiwa zvimendu zvekeke vamwe vasina chavari kudya. Saka vanezenge vaakumira vachimiririra mushandirwe kunze kwekuti vachimirire vashandi ndo rimwe dambudziko ratasanga naro. Asi toimba nekutaa kuenda kuvazhinji vari kuita vachiona kune vashandi vacho vari kuita vachiona vachimuka vachiona kuti zvatove nani kuti tingobatana tiite zvinhu zvotisunungura isusu.
Saka munozotarisira kurangwa mabasa zvariini?
Goslo tikatotanga musi watakavhura ndopatakatotanga kuita goslo kumaruwa.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare kuhwedza kumashanaland east nestudio 7.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Hurumende yeAmerica iri kukorokotedza zvikuru hurumende yemubatanidzwa muLibya nevanhu vemunyika iyi nekubudirira kwavo kukunda chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State kana kuti ISIS muguta reSirte. America yati iri kufara neutungamiri wakaratidzwa nemutungamiri wehurumende yeLibya vaFayez al-Sarraj. United Nations yakatiwo zvakaitwa neLibya zvinobatsira kurwisa ugandanga. VaMartin Kobler, chipanga mazano chemunyori mukuru weUnited Nations, vanoti kurwisa nekukunda magandanga aya kunobatsirawo munhu wose wemunyika iyi nekuunza budiriro. America inoti yakabatsirawo mushure mukukokwa nehurumende yeLibya kurwisa chikwata cheISIS ichi. Chipanga mazano chemutungamiri wenyika kana kuti Assistant to the President for Homeland Security and Counter-Terrorism, Amai Lisa Monaco, vanoti vanozviziva kuti ISIS ichaedza kuramba ichishungurudza vanhu muLibya asi vati vachashanda nehurumende yemunyika iyi kuunza runyararo. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muLibya. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Washington. Vaimbova gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika yeSeychelles vaAlain St. Ange vanonzi vave kupinda mudariro vachikwikwidzana negurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembi pachigaro chekuva munyori mukuru musangano reUnited Nations World Tourism Organization kana kuti UNWTO. VaMuzembi mbune vanoti vakawana rutsigiro kubva kuvatungamiri venyika dziri muAfrican Union vakawanda kumusangano wakaitwa kuKigali muna 2016 pamwewo nerutsigiro ruri kubva kuSADC. Munyori mukuru weUNWTO Dr. Taleb Rifai vekuJordan vari kusiya basa kupera kwegore rino, asi sarudzo dzichaitwa hadzo muna chivabvu kuMadrid kuSpain. Hatina kukwanisa kubata vaMuzembi avanzi vari kumusangano weAfrica Summit kuMali. Mukuziya nezvenyaya iyi, chioneso Jani weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Anastasia Ndlovu akatanga nekuvabvunza kuti kupinda kwava St. Ange kungakanganisa here vaMuzembi.
Africa yakapfunga mugore rakapera kuRwanda kumusangano mukuru wevatungamiri vemuAfrica kuti achamirira Africa pakwikwidzo dziri kuuya dzeSecretary General mumwedzi waMei gore rino. Minister Mzembi vekuZimbabwe vakamirira Africa yese. Saka isu tinoshamiswa kana tichiona vamwe vaakutsauka kubva pasungano iyoyo kana kwatingati kupanduka, tipandukira SADC pamwe chete neAfrica wotanga kuti newe unoda kumirawo zvinhu zvatisingatarisiri uye zvinhu zvinonyadzisa nyika yavanobva. Tinotarisira kuti vatungamiriri vakaita saivo vange vachinzwisisa nekukoshesa zvisungo zveSADC kana Africa. Asi tinokurudzira kuti nyika dzose dzemuAfrica nedzemuSADC dzirambe dzakamira panzvimbo, dzisasungunuke, dzisavhundutswe nekuita kusina maturo kwakaita sekwaitwa naimbova minister weTourism wekuSeychelles.
Zvingakanganisa vaMuzembi here vari kutsigirwa nevakawanda muAfrica?
Sezvamunongoziva kuti nyika dzedu dzemuAfrica inyika dzine gwara, dzinoremekedza zvisungo, dzinenge dzazviitira idzo. Hapana akamanikidza SADC kana Africa kuti itsigire Zimbabwe. Asi nyika pachadzo dzaongorora dzakaona zvakakodzera kuti gurukota retourism kubva kuZimbabwe ringe richitsigirwa pachigaro ichi. Saka isusu izvozvo hazvimboviringidza kuti Minister Mzembi vatadze kuhwina chigaro ichi, nekuti nyika dzemuAfrica semaziviro amunodziita inyika dzinokoshesa nekukudza zvikuru zvisungo zvazvinenge dzazviitira dzega pamwe chete.
Kushanyirwa kwenyika kuri kubatsira sei nyaya yeupfumi?
Ndoda kutanga nekutenda President vaMugabe kuburikidza neuchenjeri neungwaru hwavo. Vakapatsanura Ministry yeEnvironment neTourism zvanga zvakambobatana kuti zvive zvakasiyana kuve neinomirira tourism chete. Shure mekunge vaona kuti tourism sector, economic sector yakakura inogona kubatsira kuvandudza upfumi hwenyika yedu. Izvi zvinoburikidzwa zvekare nekukoshesa nyaya dzetourism kwavakaita mueconomic blueprint yenyika inonzi Zim Asset pamwe chete ne-10-point plan. Basa iroro raiita kuti nyika yedu ive inobudirira kuburikidza netourism.
Mutevedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika muzvare Anastasia Ndlovu vachitaura nachioneso Jani weStudio 7 vari muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvemakwikwi eAfrica Nations Cup ari kutambirwa kuGabon, uko chikwata cheMawarriors chichange chichikwikwidza.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Sangano reHuman Rights Watch rinoburitsa gwaro rinoti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa nemapasi ehurumende.
Sangano revarairidzi vekumaruva rokurudzira nhengo dzaro kushanda zvishoma senzira yekuratidza kunyunyuta nekusabhadharwa kwenhengo idzi mabhonasi egore rapera.
Vanoshandisa nhare mbozha votambira nemufaro kumiswa kwehurongwa hwekukwidzwa kwemari dzinobhadharirwa data. Tava tashuka kumagume chirongwa chedu chanasi. Tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana. Anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri toksi yamina Chris Gande munau dzechi Ndebele.
So kuisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 zibandlela 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Ukuhlunga ngabo zwayo ukuthi i-airtime sithekswa akukapheli inyanga ezimbili amadata sokuthiwa ekhwele. And into endalise kakhulu ukuthi i-connect ngokukhulu bayo ye esisuke yenza ubuganga isisiba yibo esicela intengo ephezulu kulaleyi ababethe i-floor price i-minimum.
Izizalwane zeZimbabwe zamukele ngenjabulo umbiko wokwehliswa kwentengo yokukhulumisana lokungena ebulenjini kuba makhalekhukhwini eyedatha.
Uhulumende kayekele ukuhlala ehlukuluza abantu ngoba abantu laba ngabantu abayizizalwana zeZimbabwe ezisemthethweni njalo ngabantu abanye ababezisebenzela emafektari. Amafektari avalwayo uhulumende la i-record yokuthi kwavalwa amafektari amangaki.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations basola inyathelo likamunicipala lokudinga uncedo lwamapholisa awe-ZRP ukubasusa ezitaladeni. Imidlalo ye-Africa Cup of Nations iyaqala kwele Gabo kusasa, eZimbabwe lona liqala eyalo imidlalo ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations basola inyathelo likamunicipala lokudinga uncedo lwamapholisa ukubasusa ezidaladeni lapho abathengisela khona. Amalunga alenhlanganiso abonakele engasinanzi isinqumo sokuba basuke lapho abathengisela khona besetheswa umlando wokuba wokusabalalisa umkhuhlane wesihudo se-typhoid. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umunicipal weHarare wethule umbiko othi usezasebenzelana lamapolisa oweZimbabwe Republic Police ukususa abathengisela impahla yabo esitaladeni ngoba kuyibo asebebangela ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo okufana le-typhoid osubulele ababili emzini weMbare abambalwa betholakala belegciwane elibangela lomkhuhlane. Umkhokheli wezichiya uNkosazana Lawrence Banda utshela umhlangano letatha lezindaba eMedia Center ukuthi lokhu osekusenziwa yikubahlukuluza nje kuphela.
Uhulumende kayekele ukuhlala ehlukuluza abantu ngoba abantu laba ngabantu abayizizalwana zeZimbabwe ezisemthethweni njalo ngabantu abanye ababezisebenzela emafektari. Amafektari avalwayo uhulumende la i-record yokuthi kwavalwa amafektari amangaki. Ngitsho lezitolo ezinjengabo Mikkels khonapha eHarare sezavala. Pho abantu basebenze ngaphi, baphile ngani? Uhulumende laye kamilise amafektari within 48 hours.
Wengeza ethi bamangaliswa ukuba umunicipala ekhetha ukubelokhu esebenzisa imithetho yakudala ilizwe lingakatholi uzibuse endaweni yokulungisisa imbangela ye-typhoid.
Njalo nxa besithi bafuna ukuthi ngokuthubela amapholisa balandele okuchiwo imithetho yamakhansi lesithi ngamabylaws, asazi kumbe sebela amabylaws amatsha ngoba thina sicine kusetshenziswa amabylaws kaSmith.
Umsekeli wale nhlanganiso yezichiya eHarare uNkosazana Olivia Songore laye usole kakhulu linkulumo kamunicipala.
Mina indaba yena le ngizwisisa ubuhlungu kakhulu ngoba thina sake sabhala sathi sihlale phansi labo mayor le council yangkhona sathi sikhulumisane khona sizophuma lana le solution kundaba yena le bonke sibakhulumisile kodwa bayathula sebesithumezela amapolice kuphela which is not fair he harassment kuma offenders asisoze sivume ukuthi sitshaywe la mapolisa ngoba it's against decent work yi-police harassment and akuvunyelwa kasoze sivume
abaphila ngokuthengisa bathi okwenziwa ngumanisipala lohulumende ayisikho okuzaqeda udubo lwezimbabwe bayemba phansi abaphila ngokuthengisa laba bethi bengasoke basuka ezitaladeni lapho bethengisela khona ngoba besenza lokho befuqwa isimo eselizweni esabangelwa nguhulumende munye osebahlukumeza bathi uhulumende nguye imbangela yakho konke osekusenzakala elizweni bemkhuthaza ukuba alungisise ezomnotho babuyele emsebenzini hatshi kube lokhe behlukuluzana labantu abazama ukuziphilisa bona bevele bephila nzima ezimbabwe ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
Umbiko wenhlanganiso elwela ezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch okhangele ukwephulwa kwamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2016 wethesa uhulumende weZimbabwe umlando wokusebenzisa ucuku lodlakela olukhulu ukuncindezela abaphikisana lokwephulwa kwamalungelo oluntu ubunzima bomnotho lokwehluleka kukahulumende ukulungisisa imithetho yezokhetho. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko we-Human Rights Watch ngo-2016, amapholisa asetshenziswa kakhulu nguhulumende ekwephuleni amalungelo oluntu. Ngalo umnyaka kubotshwe lokutshaywa lokwethuselwa kwabalwela amalungelo oluntu, intatheli, abamabandla aphikisayo, labantukazana abebesethula ukungathokozi ngendlela uhulumende abusa ngayo. Lombiko usola kakhulu kubotshwa kwabantu abedlula ikhulu abatshengisele ngonhlangula labanye futhi ababotshiweyo ngoncwabakazi lezifundi ezibotshwe ngolwezi. Isola njalo kwethuselwa ukutshaywa loba ukubotshwa kwentatheli ezedlula amajuma amathathu lanye. Umcwaningi enhlanganisweni ye-Human Rights Watch umnumzana Dewa Mavinga uthi bakhathazeke kakhulu ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe.
I-Human Rights Watch ikhathazekile kakhulu ngoba eZimbabwe u-President uMugabe uphambanise ama-human rights abantu amaningi kakhulu. I-ZANU-PF beyinike abantu ukudla incitsha abanye abese-MDC njalo amapolisa abechaya ama-human rights defenders abotsha ama-human rights defenders phandle komthetho.
I-Human Rights Watch ithi ngo-2016 uhulumende utshengisele ukungawuhloniphi umthetho. Ithi imthetho yephosa le-IPA iqhubeke isetshenziswa mahlayana kungenani lokuthi lokho kubhikisana lesisekelo sombuso esitsha esika-2013. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mongezi Mpofu uthi ngo-2016 uZulu uphile sengathi uselizweni elisempini.
Iproblem eZimbabwe ukuthi ungathi uyakhuluma umthetho vele uqinisa isandla. Isenda unganyamalala. Njengoba kula makhizi abaningi abantu abanyamalala ivele esingaziyo ukuthi bayapi abasafunakala namanje so into ekhona eZimbabwe ukuthi vele it's more of a military state.
Lombiko usola njalo umongameli Mgabe ngokuzama ukungenela emsebenzini yabehluli ngesikhathi basola ngokukhulula abebetshengisela abebebotshwe ngokungekho emthethweni. Uthi njalo umongameli Mgabe wenze elinye iphutha ngokukhuluma kubi ngombiko wekomishini yezamalungelo oluntu ebisola ubandlululo lukahulumende ekwabiweni kokudla koncedo. Ele South Africa lenhlanganiso ye-SADC betheswa umlando wokwehluleka ukutshela umongameli Mgabe ukuthi amise ukwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni lakhe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi sekule minyaka amazwe e-SADC esehluleka ukwenza umsebenzi wawo.
Kunalokhu kusaba ukuthi hayi singakhuza umngane wethu lapha naye uzosisasa mase sizivelelwa ngendaba enje nathi asineke sithole lutho usizo from iZimbabwe. Because i-SADC kufanele ibonise mpela ukuthi i-organization ezimeleyo but ngibona njengani bacontrolwa ngayo yo iZANU-PF or i-government yaseZimbabwe.
Umnumzana Mavinga uthi uhulumende weZimbabwe ukwazi mhlophe okufanele akwenze.
sifuna ukuthi iZimbabwe iyenze kahle isebenze ngomthetho ngeconstitution enhle ibe le malungelo abantu bonke babe le mpilo enhle bangaphambaniswanga ngamapolisa amgabe leZANU-PF.
Lombiko uncomele eBotswana, iMelika lamazwe eEurope ngokuphumela egcekeni besola kwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umongameli Robert Mugabe okukhefu usemise ikhefu lakhe waya emsebenzini kwele mali lapho okulomhlangano wamazwe ezwekazi le-Afrika ayebuswa ngele France. Umgabe ubengasayi kulomhlangano kweminyaka embalwa edluleyo esithi amazwe angentshonalanga amthwalele ubhulo njalo afuna ukumsusa esihlalweni. Kodwa okumangalise abaningi ukuthi umhlangano lo awuphathise leZimbabwe ngitsho kancinyane ngoba loba lalibuswa ngeleBhilitane leZimbabwe hatshi eleFrance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Phela kuyokutshengisela phela vele ukuthi i-system zakhona zeZANU-PF zigogekile ngoba nxa kulo vice president, u-acting vice president, nguye ofanele ahambe emhlanganweni wakhona kumbe uminister oqondane ludaba lakhona eliku-conference. Nxa omuntu ekukhefu, mnumzana, ufanele abe kukhefu ukwenzela ukuthi kutshengisele ukuthi umuntu ovele osebenzayo. Lowo baba lowo vele kasebenzi lutho. So ngibona ngathi nje kuye nje umdlalo nje kube lokho eqeda imali ebhota bhota ngendegede.
Wona umhlangano wona lo obambanisa izwekazi le-Africa le-France ubona njani?
Umhlangano lo vele wona mthetho wawo kawuqondananga ngamazwe anjengabweZimbabwe amazwe ayikolonize yi-Britain. Lokho vele kuqondane lama francophone countries. Sina ngenxa yokuthi ngenxa yokudlwangudlwangu lobuqili saphunyiswa ku-Commonwealth ngaye sihlangana lamazwe aku-Commonwealth. Lokho ama francophone countries lokuFrance vele akula msebenzi esiwenza i-business eningi esenza leFrance.
Nxa ukhangele wena kungakutshengisa na ukubana uMongameli Mugabe kalaba cebisi na kumbe bayambukela bamthiye ayenze intando yakhe ecine yenza amaphutha nje?
Vele kuthi uthi yena vele uMugabe akula muntu amlalelayo ngoba khona umkakhe sibili ngabe yamtshela ukuthi hawu kanti khulu ungathi ungaphumuli. Bayamesaba ngaye bayamtshela bayamqonda bamtshela ukuthi hayi sala phansi phumula ngathi kuholi usekhefwini. Kuthi uthi vele abamcelisayo bakhona vele kumbe yibugwala kumbe bayamesaba. Ngibona ngathi mina vele ngumuntu lwa umntando kayiphikiswa vele ukuthi ngifuna ukuya khona emali uzakuzokhonisa siwa khona lisegcwele eDubai, eHong Kong, ebhota bhota. Yeka laleli muntu lwana umuntu.
Olo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 ntambama kusiya ngo-9. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngemidlalo yomncintiswano wenguqu wamazwe awezwekazi le-Afrika we-AFCON oqalisa kusasa kwele Gabon. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama wele Melika usenqume ukuba zonke izizalane zeCuba ezingena elizweni lakhe okungekho emthethweni kaziseyikuthola ilungelo lokuhle zithole okuhlala elizweni okusemthethweni njengakudala seziyophathwa njengezizalwane zamanye amazwe ezithi zingatholakala zingelamaphepha ziyaphindiselwa ekhaya. Umongameli Muhammadu Buhari wele Nigeria ukhokhele iqula eliye kwele Gambia lamhlanje uyazama ukukhulumisana lomongameli Yahya Jammeh emnikeza ithuba lokuzophephela elizweni lakhe ukuze asuke embusweni kube lokuthula elizweni lelo ngemva kokunqotshwa kukhetho lwenyanga edluleyo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Udaba olulandelayo luveza umbono kahulumende weleMelika.
Ngwele Iraq le Syria ibutho lomanyano elikhokhelwa ngeleMelika libikwa lisiba lengqubela phambili ebukekayo empini yokulwisana nalabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIL, okugoqela ukuhluthunwa kwendawo ezigakathekileyo ebeseziphansi kwe-ISIL lokubulawa kwenkokheli yawo embalwa. Ugatsha lwezomvikela kweleMelika lubike ukuba ibutho lomanyano libulele omunye wabakhokheli be-ISIL uMahmoud al-Sabui eRaqqa kwele-Syria ngenyanga edluleyo kampalakazi. U-al-Isawi nguye obikwa obengumgcini-ngcebo wemisebenzi yonke ye-ISIL enguye njalo obebona ngomsebenzi wokwethula kwemibiko kwabezindaba ebulenjini lakumaphephandaba lemisakazweni. Ukubulawa kwakhe nyakenye kukhweze inani lenkokheli ebulewe libutho lomanyano abe-ISIL kwabalishumi lasithupha. Emhlanganweni lentatheli zindaba eBaghdad kwele Iraq, isiphathamandla sebutho leMelika uAir Force Colonel John Dorian oyisikhulumeli sebutho lomanyano uncume ukusebenza kwebutho lomanyano kanye lamalunga ebutho eleSyrian Democratic Forces. Waqhubeka uColonel Dorian ethi ibutho ele-Iraq lalo liqhubeka kahle lincediswa libutho lomanyano emizameni yalo yokukhulula idolobho leMosul.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Baningi abesifazane beseZimbabwe asebethe babhekana lenkinga zokulahlekelwa ilifa lapho umkabo sebetshonile ngoba bachada imichado yesintu yokukhitshelwa amalobolo kodwa ingabhaliswanga emthethweni. Emzameni ukuchasisa kabanzi emphakathini ngamalungelo abesifazane abasemendweni engabhaliswanga endulo, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lonkosikazi Ellen Phiri osebenza enhlanganisweni ebona ngezomthetho eyeLegal Resources Foundation kobulawayo.
Imithado yamasiko kayilawo ama-marriage certificates, unlike imithado le eyakhathesi iyabe ilayo ama-marriage certificates ukuthi babe-formalize umthado wabo. Like for instance, kuleyambe discussions of law union or international marriage ayilayo, so isithupha. Bese kusithi customary marriage uchapter 507 kulesithupha.
Sixoxisana mayelana nalo mthetho, nkosikazi, bemfuna ukwazi ukuthi ikhona imithetho na evimbela ukuhlukunyezwa okwabafazi abakumshado owamasiko lapha indoda yakhe eseshonile.
Ye, ukhona umthetho oyiwo osebenzayo ngoba ngesikhathi nxa eseshonile umama, for example, onguye osemshadweni ongelasithupha, iyandex customary law union, kulo umthetho uthiwa yi-Administration of Estates Amendments Act ka-1997 bona ongu-chapter 6.01 nguye umthetho ovikela umama ongumfelokazi.
Umthetho lo usiza abafazi abakusimo esinjalo kanjani?
Nxa befinyelela kuwo abafelokazi basebenzisa i-customary law court, yikho lapho okusebenza lo mthetho.
Awungichasisele ukuthi i-prenuptial agreement kuyisivumelwano esinjani?
I-prenuptial agreement kaningi-ningi isivumelwano sabantu ababili bengakashadi ukuba nxa sebethenga impahla bazayithenga ngokuthi iyabe isingeyabo bonke bobabili, iyabe ingakhethi uhlangothi.
Ngombono wakho, ungathi ukuthola isivumelwano lesi uma umuntu eseshada kuyinto elungile na?
Natural agreement ilungile ye, kodwa iya ngabantu.
Uma umuntu wesexoxisana lama common law marriages uzobe exoxisana ngani?
Ama common law marriages kwela kithi eZimbabwe phasi lo i-Marriages Act eka-1987 uchapter 5.11.
Kuliqiniso na ukuthi ngasemthethweni eZimbabwe ukushada akusho ukuthi uzozuza izinto zomnye wakho uma eseshonile?
Uma sebhubhileni ku-Marriages Act chapter 5.11 even yena uchapter 5.07 okujayelekileyo ukuthi u-surviving spouse nguye kaningi oyabe yaphiwa nxa kule kuthi kulendlu then lokho okunye sengakushiya labantwana okungasifonzi lokho phakathi kwendlu.
Lo-ke ngunkosikazi Ellen Phiri osebenza kunhlanganiso ye-Legal Resources Foundation obexoxa le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ngokwezemidlalo, imidlalo ye-Africa Cup of Nations iyaqala kwele Gabo kusasa lapho iqembu le-Cameroon elizanqikilana lele-Burkina Faso kuthi ele Gabo linqikilane lele-Guinea-Bissau. Ngesonto khona iqembu le-Zimbabwe Warriors lizabhuqana lele-Algeria. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezemidlalo u-Ezra Chisas Banda wambuza ukuthi ubona izazalwa Nkomoni kulomdlalo.
Futhi lesikhathi sonakuzelobe ese-AFCON kukhanya amaqembu wonke alingiselele e-Afrika lapho-ke adlala imidlalo emikhulu kukanti-ke abantu amazwe wonke e-Afrika langaphandle ngaphesheya kwale-Europe lase-America sedlungele lemidlalo emikhulu le-AFCON enjalo kwale Gabon. Amanezi akhona ahambe kuhle azizwa ngokuningi ngaphandle kweqembu leZimbabwe lake laba nomsindonyana kodwa kwamanye amaqembu wonke kuthule. Igame yakufana lena-ke esabantu ababiza ukuthi i-host nation umdlalo kahle kubonakalisa ukubana vele kumi njani ngemidlalo AFCON 2017. Ngemva kwalokho abantu kuzabuya-ke iCameroon kanye beBurkina Faso kodwa-ke imidlalo ngeyiqala kusabe njengositsho abantu bonke bakhungelele ukuthi kuyahamba kanjani umdlalo wokuqala uyasijikisa ubona i-standard sesingakho kwamanje.
Ngesonto ayadlala ama-Warriors iqembu leZimbabwe linqikilana lele-Algeria. Iyozala Nkomoni lapho Chisa.
Iqembu leZimbabwe liqembu esingathi liqinile kwamagama. Iqembu leli lazikhangele singathi on paper lifana lelyane-ke elake laba ngekuthiwa-ke i-dream team ngoba liqembu elilabadlali-ke abadlala ngaphandle kwelizwe-ke abaningi ngaphandle kwalaba-ke ababethwana-ke abadlala-ke ugoalkeeper nemidifenda adlala-ke i-Dynamos. Kukanti sikhangelele ukuthi umfana lo okuhamba phila adlala-ke i-Sundowns ngemva kokubana-ke sele kahle-ke emdlalweni welokozini we-Champions League ukuthi-ke iqembu le-Sundowns le-South Africa-ke ukuhamba billiard-ke uzenza-ke izimanga ngithi nje uyenzela nabo umfana ka knowledge msona yiko siyathembile kakhulu. Ikanti lo mfana kuthiwa-ke ngumntoro ohluphayo kwiqembu leli le-Pirates. IZimbabwe-ke amathuba mahle kakhulu. Ukanti-ke iqembu le-Algeria ongakhohlwa ukuthi lo mdlalo waba-ke singathi khona eNgilandi yoba yi-football of year umarezi uyabe khona khonaphana-ke ngiko umuntu-ke wesabekayo nantwana kungamangala nalwana umuntu-ke ayisiphethile kodwa amathuba ethu-ke mahle kakhulu kuqembu-ke le-Algeria ongakhohlwa ukubana-ke iZimbabwe le khona-ke abafana bangikhona-ke ngane bangabangani ngane ngabantwana abazalwa ngumuntu omunye khane bebambeni kudlala mnandi bomqembu kweli game yayo idlala le-Cameroon leke beyi-1-1 uthilobhanga badlala ehle kakhulu babanje kulaku-refi ngoba-ke wenza umuntu elinothi iqembu lake le-Cameroon ngakho siyakubona ke ngesondo kodwa hhayi into ngibona ngani-ke abafana bazenza kahle mhlawumbe iqembu le-Algeria.
Alo-ke ngu-Ezra Chisas Banda umsakazi njalo eyingcwethi ehlaziya ezemidlalo bexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lilalele emsakazweni we-Studio 7 sisakaza-ke sise-Voice of America ese-Washington DC. Izizalwane zeZimbabwe zamukele ngenjabulo umbiko wethulwe ngumphathintambo wezokusetshenziswa kwemitshina yangalezi nsuku e-ICT ebulenjini lokukhulumisana umnumzana Supermandi Wanzira ngokwehlisa intengo yokukhulumisana lokungena ebulenjini eyedatha ebisikhwezwe ukudlulisa amalawulo ngabamankampani abomakhalekhukhwini ikakhulu i-Econet. Umnompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uhlabe umkhosi inkokheli zikahulumende zaze zakhupha izigodo ebezephulelwe endlebeni nanko intengo yokungena ebulenjini ugatsha lukahulumende olubona ngezebulenjini luphange lethula umbiko othi intengo kayehle njalo abadlelwe imali zabo zibuyiselwe. Unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe uvumelane lomhlanga ethi kube yisifundo kuhulumende ukuba aqale adinge imbono kaZulu andubane engeze indleko zebulenjini zona eziphansi kwamalungelo kaZulu okuthola lokwebelana imibiko.
Zonke izinqumo azithathayo zizamu-affecta uZulu, ngakho kumele abuze uZulu ukuthi uzwane, ucabanga ngani, njalo ubona ngani kungenziwa njani. Ngakho-ke siyajabula ukuthi isinqubo sithethwe, siyajabula ukuthi sokureversiwe okwentengo, kodwa sesihlalele evalweni nje ukuthi khona singavuka kusasa futhi kuthethwe esinye isinqumo singazange sabuzwa thina njengoZulu ukuthi sicabanga ngani.
Omunye njalo umhlali wakoBulawayo, uMnumzana Njabulo Ncube, uthe uyajabula ngokwehla kwentengo, ethi amankampani kamakhalekhukhwini aba lobugovu kodwa bayabonga inyathelo likahulumende lokwehlisa intengo.
Siyabonga kakhulu njalo silo kujabula ngokuzwa ukuthi ama-charges, ama-data bundles abiselwe muva. Okwenziwe i-government yikwenza okuhle kakhulu njengoba ukuthi i-government yethu ilozwelo labantu.
Osakhulayo unkosikazi Nozipho Zipho Moyo yena uthe ulokudana ngenyathelo lokudulisa ezokukhulumisana uma kuqathaniswa lamanye amazwe.
Ngiyajabula kakhulu ngesenzo esenziwe nguminister uSopa ukuthi kuriveshwe ukukhwela kwama-data bundle. Okuhlunge ngabuzwayo ukuthi i-airtime sithekswa akukapheli inyanga ezimbili amadatha sokuthiwa ekhwele. And into endalise kakhulu ukuthi ikhonethi ngobukhulu bayo ye esisuke yenza ukuganga isisiba yibo esicela intengo ephezulu kulaleyi ababethe i-floor price i-minimum.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Tiney Mukhwewa uthi uyajabula ngokwehla kwentengo njalo uZulu ukhankase watshengisa ukuba ulamandla kunye lolungelo lokulalelwa nguhulumende. IZimbabwe uma iqathaniswa lamanye amazwe ilokuncindezela ekukhutshweni kwemibiko kanye lokudula okwenza izizalwane zeZimbabwe zasola okudale amahloni kugatsha olubona ngezebulenjini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Kule viki kuhlelo Woza Fridays lo mculi uMartin Sibanda ongumkhokheli wolunye uhlangothi lweqembu lendolwane Super Sounds olulungiselela ukukhipha idlalade lakhe lesibili selokhu leli qembu ladabuka naphakathi. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanje.
Sekule minyaka emihlanu uMartin Sibanda leqembu lakhe lendolwane Super Sounds bagcina ukuphakulela uZulu ingoma ezintsha. Kodwa uSibanda ensukwini ezedluleyo umeme intatheli izindaba waba lomhlangano lazo lapho athembise ukuba uledlalade elitsha azalethulela uZulu.
Sesiside isikhathi sesingagcina ukuliza i-album bokhuzela kingiza bakhi bona zokumanisakhipha i-album kuyabazuli 5 years. Abantu bese bekhala though ukuthi sengihlezi isikhathi eside, abanye zizosithi maybe sengishaye phansi ngedifo. So, sesifikile isikhathi manje ukuthi ngisho openly ukuthi i-CD elisha elilandela lizophuma.
USibanda uthi idlalade lakhe elitsha libizwa ngokuthi konke sizokulungisa njalo liqukethe ingoma eziyisithupha ezigoqela ezibalisa ethi Milenje, Abantwana, Milandu kanye lethi Green World. USibanda uthi isizathu sokuhlala engakhuphi ingoma ikuba ubehamba amagumbi amane elizwe etshayela abalandeli bakhe okuyinto abakade engayenzi ngesikhathi iqembu lendolwane Super Sounds lingakahlamukelani. Uzwa ukuba kanti vele kuyini okwamxabanisa lo Charles Mbebele, yena osekhokhela olunye uhlangothi lweqembu lendolwane Super Sounds olizibiza ngokuthi Amangwe Part 1. USibanda uthe yena akalankinga lo Ndebele.
Mina ngokwami yangisinda kakhulu, zange ngithande ukuyi-entertainer for isikhathi esinde. Ngangifuna ukuthi ukuzikhulumeke ibe right when a conference talk like this, which Charles and I had a call.
ukuze abantu babuze izinto abafuna ukuzibuza asebazizwayo nabazicabangelayo sisonke siphendule ngoba obviously mabanangiphendule ngento kunawo just favor my side.
Iqembu lendolwane Super Sounds likhuphe amadlala ade edlula ijumi ngesikhathi lisabambene, njalo inye yezingoma zalo yadla ubhedu yile ethiwa uhluphile. Nimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, silugqiba ke ihlelo lethu lapha lamhlanje ke. Igama uChris Gande lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.